Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 20, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvege chiite kuna kuita zvichitevera mitemo yemunyika inoyi kuitira kuti mapato ose akwanise kupikano zvese zvenyika vachiita mapenzi avo pasina anombunyikidzwa.
United Nations nasi yakurudzira Zimbabwe kuti ite sarudzo dzakajeka dzisina mirizhonga. Mashoko atichangotambira anoti gwaro rekuganurwa kwemiganhu ichashandiswa pakuvhota kana kuti delimitation report raendeswa kunotsikiswa muGovernment Gazette. Robert Mugabe Jr. mwanakomana wevaive mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe amiswa pamberi pedare redzimhosva nhasi achipomerwa mhosva yekuita mirizhonga. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze royambira nezvemafashamu emvura nedutu mupengo kana kuti cyclone Idai. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko atichangotambira anoti gwaro rekuganurwa kwemiganhu richashandiswa pakuvhota kana kuti delimitation report raendeswa kunotsikiswa kuGovernment Gazette. Izvi zvanyorwa padandemutande reTwitter nemunyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana. Zvichakadaro, United Nations nasi yakurudzira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakajeka uye dzisina mirizhonga. Sarudzo dzemunyika dziri kutarisirwa kuitwa munanya mavhuvhu sekutaurwa kwakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vachipa rubatsiro rwemari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti $1.4 million kubva kuUnited Nations Development Program inova mari yabva kumuzinda weJapan muZimbabwe kuZimbabwe Electoral Commission, mukuru weUnited Nations muZimbabwe vaEdward Kaloni vati itariro yavo kuti ZEC ichaita sarudzo dzakajeka dzisina mirizhonga.
The United Nations is well aware of concerns around the 2023 elections, notably possibilities of violence. And I really want to check.
United Nations inoziva kuti pane kushushikana kuti sarudzo dzinogona kuita mirizhonga, uye isu tiri kuti sarudzo idzi ngadziitwe murunyararo.
Vati mari ichashandiswa pakugadzirisa gwaro revavhoti pamwe nekuona kuti vechidiki, madzimai nevakaremara vapinda musarudzo. Muumiriri weJapan muZimbabwe vaSatoshi Tanaka vati nyika yavo yakazvipira kuti Zimbabwe iite sarudzo dzakachena dzisina mirizhonga, vachiti kana zvikaitika zvinoita kuti upfumi hwenyika husimukire uye kuti vanhu vagare zvakanaka. Vanoti zvakakosha kuti munhu wese apiwe mukana wekuvhota, kusanganisira vechidiki, madzimai nevakaremara. Mutevedzeri wasachigaro weZEC vaRodin Kiwa vati rubatsiro urwu rwakakosha zvikuru uye runouya apo nyika yave kugadzirira sarudzo.
We are grateful for the financial assistance provided, which is coming at a critical time as preparation.
Tinotenda nerubatsiro urwu nekuti rwauya apo tiri kugadzirira sarudzo.
Vakiwa vati Zeki yakawana zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvemari yavanoda kushandisa pasarudzo kubva kubazi rezvemari, ndosaka iri kutambira rubatsiro kubva kunyika nemasangano anobatsira. Kunze kwerubatsiro rwanhasi urwu, Zeki yakawana urubatsiro rwema miliyoni matanhatu emadhora ekuAmerica kubva kuEuropean Union. Pane kutyira kuti sarudzo dzinogona kuita mhirizhonga sezvo mapato anopikisa achiti nhengo dzavo dziri kushungurudzwa uyewo dzichiti dziri kurambidzwa kuita misangano. Gweta zvakare vari sachigaro veZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati vanobvumirana nevemasangano anopa rubatsiro pakukurudzira kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
Uyezve Zeki iite kugona kuita zvichitevera mitemo yenyika inoyi kuitira kuti mapato ose akwanise kupita mudzidzo dzese dzenyika vachiita makampeni avo pasina anombunyikidzwa.
Zvichakadaro, mute pagwaro rekuganhurwa kwemiganhu kana kuti delimitation report ichiripo sezvo Zeki nehurumende vari kuramba vachipa mashoko ari kupesana. Nhasi vakiwa vaudza vatori venhau kuti gwaro iri range richitarisirwa kuburiswa mugwaro rehurumende kana kuti Government Gazette.
Can say to you that the Gazette should be coming out sometime this afternoon.
Asi mutauri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakamboti vamunangagwa vainge vapiwa gwaro rekugumisira neZeki kuti ridhindiswe kugwaro rehurumende kana kuti Government Gazette vachiri vakamirira gwaro rekupedzisira. Panyaya yekuti gwaro iri richatsikiswa nhasi, vamakoni vati vanotenda dzamwa dzaswera nebenzi. Mutauri wemDC vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti vachiri kuongorora kuti ichokwadi here chataurwa neZeki.
Delimitation report haisi ripoti inongoitiwa vanhu vari muchihwande.
Vakafanwa bata chigaro chemutevedzeri wemutauri weCCC vaGift Ostalo Siziva vati Zeki inofanira kuita zvinhu zvayo pachena kuti vanhu vavimbe nezvinobuda musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mwanakomana wevaimbova mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe, tinotenda Mugabe Jr. akasungwa nezuro manheru akaendeswa kumatare edzimhosva muHarare nhasi achipomerwa mhosva yekupwanya midziyo inokosha zviuru nezviuru zvemadhora. Frank Chikore anoti panyaya inotevera.
Robert Mugabe Jr. aunzwa kumatare nhasi zuva roro anhongonya, asi nyaya yake haina kuzopinda mudare mushure mekunge vachuchisi vati idzokere kukamba yemapurisa ekuAvondale kuti inyatsoongororwa isati yaunzwa kudare. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti Robert Mugabe Jr. ari kupomerwa mhosva yekupwanya midziyo inokosha zviuru gumi nezviviri zvemadhora ekuAmerica pane imwe imba iri musha weStrathaven muno muHarare, asi vanyati havana kunyatsotaura kuti chii chaizvo chakaitika zvakakonzera kuti midziyo iyi iputswe. Assistant Commissioner Nyati vati shamwari ya Robert Mugabe Jr. Nkatazosindiso ndiye akamhanara nyaya iyi. Gweta rake vaAshu Mugia vati vakabatikana kuti vataure nezvenyaya iyi. Bepanhau reHerald ramboburitsa nyaya iyi padande mutande raro mangwanani, asi razobvisa nyaya iyi. Vane ruzivo nezvaitika kuHerald vati vasori vafonera mupepeto webepanhau iri vachiti nyaya iyi bviswe padande mutande rebepanhau iri zvichinzi hazvaizopa chimiro chakanaka kuhurumende apo nyika yakatarisira kuita mhembero Robert Mugabe Youth Day rinova zuva rinopemberwa musi wakazvarwa vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe avo vakashaya muna 2018. Hatina kukwanisa kutaura nevapepeti vebepanhau iri pamwe nemukuru wevasori vaIsaac Moyo kutinzwewo divi ravo panyaya iyi sezvo vangu vasiri kudayira nhare dzavo. Mune imwewo nyaya yanga iri mudare, magweta emumiriri wezengeza Western Paramende vaJob Scala nhasi asvitsa chikumbiro chekuti nyaya yavari kupomerwa pamwe chete nemumiriri wechitungiza Northern Paramende vaGodfrey Stole yekunzi vakapesvedzera veruzhinji kuti vaite zvemhirizhonga kunyatsime gore rapera imbomira kutongwa. Rimwe remagweta avaScala vaJeremiah Bhamu vaudza dare kuti vari kuda kuti rimwe remagweta vaHarrison Nkomo vapinde panyaya iyi vachibatsirana navo kumirira vaScala. VaBhamu vati vari kuda kusvitsa chikumbiro kudare repamusoro chekupikisa mutongo wakaturwa nemutongi ari kunzwa nyaya iyi kuti aenderere mberi nekuitonga. Asi muchuchisi wenyaya iyi vaGeorge Manokore vati kupfudzira nyaya iyi mberi kunoita kuti nyaya iyi inonoke kutongwa. Mutongi wedare Muzvare Tafadzwa Miti vati chikumbiro chasvitswa kudare navaScala hachina kuti tsvikiti uye kunonoka kuti kutongwa kwenyaya iyi kwave kutokanganisa vastole vari kuramba vachingouya kudare pasina chiri kufamba zvichakadai gweta ravastole vaoliver marwa vakumbira kuti kutongwa kwavastole kupatsanurwe nekwavasikala
vasikala vari kushandisa mirau kuti kodzero dzavo semusungwa dzinzwisisike nematare uye dziitwe yatinoti given effect to and tiri kuti izvozvo zviri kutora nguva vari kuzviita vachiteedzera mirau yenyika but zviri kutorera vasitole nguva because vasitole havasiri part of that process vasitole vanewo zvavo zvekuti ivo vanoda kungotongwa nyaya nemaitikiro akaita mhosva
vamarwa vati vanoda kuti vasikala vagozopa humbowo pakutongwa kwavasitole kana kutongwa kwevaviri ava kukapatsanurwa
uyezve pamutemo vasitole havagoni kuzodeedza vasikala kuti vazoita chapupu munyaya yavo kana vachitongwa vari pamwe chete but vakapatsanurwa vasitole vanogona kuzodeedza vasikala kuti huyai muzondiitawo chapupu kunyaya yangu
mutongi wedare ati nyaya iyi kodzoka kudare musi wakukadzi 28 paakatarisira kutura mutongo wake vasikala navasitole vakasungwa gore rapera vachinzi vakapesvedzera mhirizhonga kunyatsime zvitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato ravo recitizens coalition for change muzvare mo blessing alley nenofungidzirwa kuti nhengo yezanu pf vapayasi jamba mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi mudare redzimhosva mhuri yamuzvare alley inoti haisi kuzoviga mutumbi wemufi kudzama ravasikala vaburitswa muusungwa kunyange hazvo vanofungidzirwa kuti vasori vachinzi vakamboedza kuviga mutumbi wamuzvare alley kumarinda ekumabvuku gore rapera zvisina kuwirirana nehama dzemufi ndakamirira studio 7 muharare ndini frank chikowore
Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze munyika reMeteorological Services Department nebazi reUnited Nations rinoonawo nezvemamiriro ekunze vari kuyambira kuti Zimbabwe iri pakati pedzimwe nyika dzemusadhak dzinogona kuwirwa nedambudziko remafashamu emvura nedutu mupengo remhepo rinonzi Cyclone Freddy. Godwin Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vanoona nezvemamiriro ekunze ava vari kuyambira kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana 2.2 miriyoni zvikuru kumadhagaska vanogona kuwirwa nedambudziko remafashamu emvura ane simba rinosvika pachikero chepamusoro chekategori 4. Dzimwe nyika dzakatarisana nemafashamu aya dzinosanganisira Botswana, Zambia, Zimbabwe, Eswatini neSouth Africa. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze munyika razivisa vanhu kuti vagare vakangwarira asi kuti vasanyanya kurohwa nehana sezvo riri kushanda zvakasimba kutevera mafambiro ari kuita Cyclone Freddy. Mafashamu nedutu mupengo zviri kutarisirwa kusvika kuMozambique nemusi wechishanu. Bazi iri riri kuyambira vanhu kuti vangwarire pavanoedza kuyambuka nzizi kunyange nzvimbo yavo isina kunaya sezvo mvura yakawanda inogona kunge yanaya kune dzimwe nzvimbo yozoyerera ichiuya kwavari. Met Department yati mangwana nzvimbo dzese munyika dzikutarisirwa kunaya mvura kunze kweMatabeleland North chete. Zvichakadaro vamwe vagari vari mumasvingo vakaita samai Cecilia Mapfumo mumusha werunyararo West vari kuchema chema kuti mvura yemafashamu iri kunaya ichipinda mudzimba dzavo.
Neumwe mwana ari December saka trauma yacho anenge asangana nayo vangu vakarara pamatress mvura yacho payakatimapindura yakaita yange yakawandisa kuzovasimudza nekudi zvakavaafecta zvisingaiti then mumba yakapindawo masofa akanyorova masiriji mastove everything zvavo zviri mumvura we to get rid of zvinhu zvakawandisa mumba.
Vamwewo vakaita savarichard munyenye vemimusha weodrelwes kwamucheke vanoti kunze kwekutyira midziyo yavo yakafa vave kutyira kuti imba yavo inogona kuondomoka.
Muri kubva nemvura yakananga muodrelwemu saka mvura inotozara muzvimba chaima hakwete pedu titoga pakadowanda vamwe neupfu yavo yavanga vanaye plus havana vanongovata pasi machira akatonyorora vozongomuka vanhu vatiri mumvura kumatu pamvura yatonayaya.
Kanzura Ward 3 inosanganisa Runyararo West varokika muzonda vanoti vanga vari mubishi rekuverenga nekuongorora kuparadza kwakaita midziyo iri muward mavo umo mune dzimba dzinopfuura gumi dzakasangana nedambudziko iri.
Kufamba mudzimba idzodzo dzakaafektiwa nditori pavanhu izvezvi zvekuti tinoda kunyatsoona kuti problem solution yacho ingava ipi chaiyo chaiyo because now after ndakombaira data rangu zvakanakanaka kuenda kumeeting chano tapropozana na meya na town clerk na na engineer. So that it all out toita emergency ipi kuti either we zero chirwa here kana kuti vanhu vopuwa dzimwe dzimba dzavanga gara kana toendwa pane mamwe masitenzi matsva ndo zviripo
zvichakadaro bazi rinoona nezvemvura yemunzizi nemumadhamu munyika reZimbabwe National Water Authority kana kuti Zinwa rinoti madhamu mazhinji azara zvekupfachikwira zviri kuita kuti nzizi dziwande mvura dzinogona kuzokonzera njodzi kuvanhu. Vachitaura neStudio 7 mutauriri weZina amai Majori Munyonga vati vamwe madhamu akaita semutirigwi azarisa
uwandi hwemvura iri mumadhamu huri kuramba uchikwira nokuda kwemvura iri kunaya munzvimbo dzakasiyana siyana dzemunyika. Madhamu mazhinji munyika pari zvino azara uye ava kufashukira. Mukupera kwevhiki yapera takaonawo kufashukira kekutanga mumakore 15 kwakaita dhamu remutirikwi. Dhamu iri ranga rapedzisira kuzara nekufashukira muna 2008.
Vatiwo kumatebelele South kunzvimbo dzakaita semapisa matopo negwanda dzisi dzakawana dzinonzi dziri kupfachikira mukupera kwesvondo. Inwa inotiwo mamwe madhamu akazara zvekupfachikira ane zvikamu 60 mune 6 96 munyika anosanganisira Zhowe kumatebelele South, Mazoe nemazvikadei kumashonland central newest. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochienda kune imwe nyaya yekuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nasi vashanyira Ukraine vakaita musangano nemutungamiri wenyika iyi vaVolodymyr Zelensky. Rwendo urwu rwange rusina kuziviswa veruzhinji. VaBiden vavimbisa kuti vacharamba vachitsigira Ukraine muhondo neRussia. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo gadziro kwekwerere.
Ndinoona kuti kuenda kwaPresident Biden kuUkraine chinhu chakakosha zvikuru. Chinotaridza kuti munhu ane zvivindi anonopinda kune hondo, uye zvinoratidza chokuda kubatsira vamwe, kubatsira Ukraine mudambudziko rokudzvanyirirwa kwari kuita nenyika yeRussia.
Munoona zvichizobatsira here mukupedza hondo yeUkraine neRussia?
Zvinokwanisa kubatsira nokuti chero dzimwe nyika dzanga dzaneta nehondo iyi nokuti yatova nenguva inodarika gore ichirwiwa, dzirambe dzakamira neUkraine. Zvinobatsira zvikuru, uye zvinobatsirawo vamwe vanga vachimbobatsira Ukraine kuti vakurudzirike kuramba vachiibatsira, vachitoona kuti pamwe vaakutozosvika pakuti vakunde hondo yacho.
Tinoona ivo mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuti nhasi vachabva vazowanikwa vachitaura ivo kuti vachabatsira sei hurumende iyoyi yeUkraine. Munoona zvichibatsira here kushingisa ivo vari muUkraine vari muhondo iyi?
Zvinobatsira kuvashingisa chaizvo, uye zvinobatsirawo even vagari vemunyika yeAmerica kuti vazive kuti zviri kuvimbiswa nomutungamiri wavo ndezvipi, kana vemapato anopikisawo muno kuti vazive pachena kuti zvii zviri kuda kuitwa.
Taona zvakare mutungamiri weAmerica vaBiden vachienda kuUkraine pazuva rinonzi nderevatungamiri rePresidents Day. Izvi zvakakosha sei?
Izvi zvakakosha nokuti ndinotoona sokuti ndiye mutungamiri wekutanga waenda ikoko kune hondo achipinda mukati mayo. Zvasiyana nokuti mutungamiri weUkraine ambonyeruka achiuya kuno, ivo vatoivinga hondo yacho ikoko. Saka zvinobatsira zvikuru.
Awo vangu wari muzina fundo gadziro gwekwerere vachitaura na Marvelous Mhlanganya uyo we Studio 7 vari mu Florida munomo America.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tochitarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutumbi we mutambi we nabu we kugana Christian Atsu uyo akashaya mushure mekudenge nyika kwenyika ku Turkey wakasvika mugana nezuro. Mutumbi wa Atsu uyo ange aine makore makumi matatu nerimwe wakawanikwa wakatsikirirwa nemudhuri nemusi wemugovera pakave nekusuwa kukuru apo ndege ye Turkish Airlines yainge yakatakura bokisi rake yakasvika panhandare yendege ye Kotoka muAccra. Mutedzeri wemutungamiri wehurumende yeGhana vaMahamadou Bawumia ndiwo vaitungamira chikwata chehurumende kutambira mutumbi uyo. Mutumbi wake wakabva waendeswa kukamba yemauto kunochengetedzwa zvakanaka mumochari. Atsu asiya mudzimai Marie Claire Rupio nevana vatatu. Akambotambira zvikwata zvakaita seChelsea, Newcastle muEnglish Premier Soccer League nezvimwe zvikwata zvine mukurumbira. Vanhu vanodarika zvuru makumi mana nematanhatu kana kuti 46,000 vakafa muTurkey nemuSyria mushure mekudengenyeka kwenyika kwakaitika nemusi wemuvhuro svondo rapera. Mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema nemutungamiri wenyika yeDRC vaFelix Tshisekedi vanoti vachagadzirisa zviri kunetsa pamiganhu wenyika mbiri idzi panyaya yemitero inofanira kubhadharwa zvokanganisa kutakurwa nemarori kwemhangura kana kuti kopa kubva kunyika mbiri idzi. Nyaya yemotokari zhinji dzogara kwenguva ndodzokora zvakare nyaya yemotokari zhinji dzogadzirwa pasi rose dzichishandisa simba remagetsi yave kupa kuti paite chipatapata pakuchera chicherwa chemhangura kana kuti kopa ichi. Asi marori anonzi haasi kufamba pakati penyika mbiri idzi nekuda kwekusawirirana pamitero inofanira kubhadharwa. DRC neZambia dzinotarisira kuti mukati memazuva mashoma zvinhu zvinenge zvava kufamba zvakanaka. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveutano, hurumende inoti iri kuronga kuvandudza mutemo unobata vanoshandisa mishonga yechivanhu uye vanoita zvemweya pakurapa nekuomesera vari kushanda vasina kunyoreswa zviri pamutemo netraditional medical practitioners council kana kuti PMTC nevamwe vanonzi vanenge vasingatedzere mutemo wetraditional medical practitioners council act. Vanorapa nemishonga yechivanhu nemaprofita vanonzi munguva inotevera vanenge vave kusungirwa kushandisa mishina inoongorora zvirwere zvakaita sezvemoyo kana kuti BP, shuga, kupisa kwemuviri nezvimwe kuitira kuti vakasike kuendesa varwere vane madenda anokwanisa kukomba kuzvipatara paine nguva. Ropafadzo Mapimidze anotipanyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa muHarare nemutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro nenhengo dzeTraditional Medical Practitioners Council nemusi wechitatu. Dr. Mangwiro vanoti matano aya achatorwa senzira yekudzivirira kufa kwevanhu nezvirwere zvinokwanisika kurapika kumakiriniki nezvipatara.
Zvinhu izvi vanhu rumuboka iro rekurapa vanhu zvechivanhu vachafundiswa nehurumende makore chakasiyana siyana nezvekurapa vanhu. Uyezve tichakumbira kuti varapi ava vachengetedze zvinyorwa zvinotaridza kuti vabetsera murwere sei, zvinotaridza kuti murwere abatsirwa aenda kuna nhiki, ndamutadza aenda kuna nhiki.
Vakaenderera mberi vachiti donzvo rekurapa nderekuraramisa munhu, nekudaro panofanira kuitwa zvose zvinokwanisika kuti munhu asarasikirwe neupenyu.
Uyezve tiri kukurudzira kuti vari kuda kuti vanorapa ava nekudii tinge tichikudza upenyu hwevanhu tichida kuti vanhu anenge atanozvigona nyangoro kuzvarisa vanhu haungati mwana akachinjika kuti ndinopindura nemaoko uri kunze iwo zvaunoziva kuti hazviiti unofanira kunge uri munhu anoziva kuti wakatiterera mwana kuti haasati akuneta here mudumbu ramai kana usingazvigoni indisa mberi unofanira kunge une gwara rekuti murwere iye anofamba sei kubva pauri nekuchimbidza pakanga poda kuita njodzi kune vaya vanoda kuzvarisa vanhu.
Dr. Mangwiro vanoti sangano reTraditional Practitioners Medical Council ndiro rine mvumo yekupa maresinesi zviri pamutemo, kwete mamwe masangano ave kungonyuka.
Kune mutemo chapter 2714 yakabva kudare reparamende guru renyika kuti zvinokodzera kuti vari kurapa ava pange paine boka rinezenge richitarira kuti vanhu ava vari kuteedzera mutemo here wakatarwa kuitira kuti varwere nevanhu vemuZimbabwe vasaiswe mutsaona nenhubu dzimwe dzinogona kunge dziri mumapako mumapapto imomo. Takumbirisa zvekuti vanenge vada kuti vari kuita izvi vanofanira kunge vaine zvinhu zvekutarira kucheka munhu kuti haana BP yakakwira here, haana shuga yakakwira here, haasi kupisa miri here, uyezve ari kufema zvakanaka here.
Kunyange hazvo vamwe vari kutambira zvakataurwa nehurumende izvi, vamwe vanoita zvemweya vari kunyunyuta vachiti TMPC Act inofanira kuvandudzwa kuti ipatsanure mashandiro en'anga nevanorapa nemweya. Mukuru wesangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe, Bishop Johannes Ndanga, vaudza Studio 7 kuti mutemo uyu unotaura nezvekushandisa mishonga yechivanhu, kwete vemweya.
Haitauri vaprofita vasingaiti zvemushonga. Traditional Medical Practitioners Act. Hapana medicine inoshanda pafeyi. Feyi haishandiswi medicine.
Bishop Cuthbert Nyaruvenda vesangano rinonzi dzvene revapostori uye vari zvakare mukuru wesangano reZimbabwe National Practitioners Association vatsinhirawo vachiti,
isusu I believe kuti kana iri ngirozi muchisvika pasowe munotosiya bhutsu uko, mawachi uko, mafoni uko. Saka kana wakuzoti ngirozi yaakuda themomita, yaakuda mushini wekutestisa shuga, yaakuda chekuchekesa BP, kana mudzimu chaiwo unenge usingadi zvinhu zvese zvakadaro padhuze, unozvirovera pasi zvikapwanya bcause unenge uri mudzimu chaiwo. Faith healing tinorapa nemweya unenge wakatigara. Saka isi hatirambi zvinenge zvataurwa nehurumende, but tingatoti vakomana vedu vatei tichishanda navana mukumbi vaive ndovangatotrenwa kushandisa izvo.
Mushure mekuona kuti vanhu vakawanda vari kushandisa mishonga yechivanhu nezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira urombo, hurumende muna 2020 yakadzika mutemo weTraditional Medical Practitioners Act uyo unoomba kanzuru inoongorora mashandisirwo emushonga uyu, kana kuti Traditional Medical Practitioners Council unosungira vanoita mabasa aya kuti unyorese zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yegadziriro dzesarudzo dzegore rino, United Nations ichikurudzira kuti dziitwe murunyararo, ukuwo gwaro richashandiswa pakuganurwa kwemiganhu kuitira sarudzo, kana kuti delimitation report, richinzi raenda kunotsikiswa kugovernment gazette. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. United Nations nasi yakurudzira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakajeka dzisina mhirizhonga mukati. Hurumende yazivisa kuti gwaro rekuganurwa kwemiganhu ichashandiswa pakuvhota, kana kuti delimitation report, raenda kunotsikiswa, kana kuti rave kuiswa mugovernment gazette. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muina Praxidis Jeremiah PJ munhau dzeTV. isiNdebele.
Soku isikhathi sendaba ku VOA iNdebele.